Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center, vagari vepachechi cheGrowth Point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika paBechnaf Bridge. Vati marori ese anobva kuSouth Africa achienda kwaMutare neMozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara. Vati kambani yeGreen Fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Clemens Dube vati vazhinji munzvimbo iyi vave kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu.
Nyaya yemugwagwa uyu inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wani kunotipe zvirwere. Tu tarashikirwa ngevakawanda, hama neshamwari dzapera mumugwagwa, mubato bvanza rapedza mama dzedu.
Muzvina bhizimisi vaPatrick Makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwaMutare nekuChiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara.
Kuti matraki abhiri anofamba eGreenfield anosimudza dhasi rinoda kuma 10 minutes kuti risetide kukwanisa kuzoona mberi. Upenyu hwarasika murodhi hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuita nekuda kwerudziro. Matsaona anopfuura kukuvara kwevanhu vasingashaiki havo vanopfuura 50. Izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodhiwo hatikwanisi kuva nemafiga iwaya.
Vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels iyo ine magonyeti anofamba mugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu. Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita seTonga Hulets iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita seHippo Valley neTriangle. Kanzura wenzvimbo iyi amai wishes hama veMDC Alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita seGreen Fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu.
Izuni nini ndakamirira kanzuru ndiri kanzera kudai ndinotoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho nokuti inongotsikatsika. Kune inonzi Green Fuel kunoku iri muchisumbazheni wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yasenishandisa rodhi iroro asi zvairi kubatsira tiuzvionawo iye ndiye rakauya kuzobhenefita muno muarea medu. Isiti chitoona ichisvika ine vavungu iri kambani huru huru kudaro takatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakushinaka manje.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumi manomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu. VaMaduku vayambira makanzura nenhengo dzeparamende dzemunzvimbo iyi kuti vanogona kubviswa pamabasa kana vakasagadzirisa nyaya iyi.
Vatungamiriri vatinavo makanzuro kana maMP vanobva kuvanhu, saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kuparliamendi. Kana vachinge vatadza kuparliamendi vanhu vanotaura vega, vanosimuka vega. Isi toti inzwi iroro rozivikanwa. Ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tine marekodzi ekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti todawo kuti rodhi rigadzirwe.
VaMaduku vati mumiriri wechipinge South vaInoki Porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi zvazvisati zvaitika. Hatina kukwanisa kubata vaPorusingazi pamwe neveGreen Fuels kuti tinzwe mativi avo. Musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 kwacheche kuchipinge South ndini Godwin Manguja.